FC Platinum, Nasty, Yapabasa Muraini Zimutsa, Henrik, Pete, Dijong, Oyo, Aive kwa Islanders, mwaka wapera. Lizwe, Sweche, Oyo, Aive akafano bata basa iri, mshure mekusia basa kwa nomen mbapeza. Azoke rapa basa rake rekare, rekuwe mteve zeriwe murairizi. FC Platinum, etipa zekare basa, kuna Tembo Chuma, semurairizi, webabati, vepagete. Pamsoro pevarairidzi vachava, Platinum yacho yaraura zvekare Nomo Chinyerere kubva kuHange na Ralph Kaundera kubva kuTriangle vakanangana nekusimbisa chikwata chavo chemakundano maviri eCup Champions League ne eCasol Lager Premier Soccer League. Asi Chicken Inn ne FC Platinum adzidzega mukutenga vatambi vanozivikanwa sezvo Triangle yapinda mumba meyada Dr. Ralph Matema pamsoro pa James Mukombwe uyo vatenga ku FC Platinum. Mashuga Sugar Boys awedzera zvekare Shepherd Gadzikwa uyo varaura kuHange iyo iri kuenda ku Division 1. Mweshure mekupedza vari pachinhano chechitatu uyezve nekurasikirwa na Jongodzo uyo akaenda ku Zambia, Cape United yatenga Leroy Mavhunga uyo aimbotambira Warriors kubva kuyadha na Tatenda Tumba uyo yatora Harare City. Cape United inonzi zvekare yatenga Quad Amin kubva kungezi Platinum Stars. Mashoko ari kufamba anoti Makepe ari kuita zvekare hurukuro nemushowani Stars kuti vatenge Ivan Katema uyo akadzokera kuchikwata ichi mushure mekumbotambidzwa Dynamos kwechinguvana mwaka wapera. Asi mumusha meDynamos macho hamuna chiri kubudamo munyaya dzekutenga vatambi vane mukurumbira, kunyange hazvo yakapedza mwaka wese ichitatarika muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.